tsatsigire Dynamos tinoona kuti chikwata chedu tisataenda kumavhiki maviri atatakazorora kuitira kuti national team ikwanise kutamba taive ta nefomu yakanaka taive takutamba zvakanakisa taiwina magemu edu ekupedzisira neRhinos takakwanisa kukunda nezvibodzwa 2 asi nhasi tinoona kuti takundwa nechikwata chebuffalos pamusara pekuti zvikomana zvedu zvakati o zvanga zvakakuvara uye patanga takamira kutamba apa takawana tichidzokera kumashure pacoordination yedu.
Munoona remangwana richizosanduka here tichitarisa kuti vazhinji vaakutarisa kuti dai murayiridzi awana zvaangaiti panyaya yekutamba kuri kuita chikwata?
Ini ndoona remangwana redu rakajeka zvikuru dai kuri kuti vakomana vedu vakakuvara vakwanisa kunge vachidzoka mukutamba zvakare. Ndinoona kuti murayiridzi wedu achiri akanaka zvikuru. Chatinongoda ndechekuti vakomana vedu vapore, kana vapora okwanisa kuwana pool yakati kurei yekuti asarudze vatambi. Izvo zvinotiita kuti chikwata chedu chienderere mberi zvakanaka. Hatifani kukuora mwoyo pari zvino.
Pari zvino tinoona kuti imi muri kuteedza chikwata cheHighlanders paPremier Soccer League log, uyezve nhasi Highlanders yawanikwa ichidyiwa neChicken Inn 0-1. Izvi zvingakubatsira here?
Izvi tinototenda kuti kudyiwa kwaita chikwata cheHighlanders makomborero kwatiri, sezvo ndiri kuona kunge Highlanders ndo chikwata chatiri kukwikwidzana nacho gore rino. Zvimwe zvikwata izvi handiri kuona kunge zvakatosara. Highlanders dai yanga yakwanisa kukunda tingadai taakuchema nokuti ingadai yavhura kepu rakati kurei, asi kudyiwa kwayaita tinototenda. Zvinoti pamukana wekuti tigare pasi tironge kuti tikwanise kukunda mitambo yedu inotera.
Pane zvimwe here imi sevatsigiri zvamungati mungada kuona chikwata chenyu chichisandura?
Isu sevatsigiri vechikwata tinenge tichishwira kuti panovhurwa ravanoti window ranokwanisa kupamidzikwa vamwe vatambi, dai zvaikwanisika mari dzitendera taitsvaga vamwe vatambi vanoita kuti chikwata chedu chisimbe.